Vachisvitsa chikumbiro chekuti muzvare mbai vavatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakarova mushandi wavo anoita basa rekuchengeta vana vavo, gweta ramuzvare mbaiwa amai Beatrice Mutetwa vati mutongo wadare raMajor Street wekunyima muzvare mbaiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa unofanira kusendekwa parutivi. Amai Mutetwa vati hapana humbo hwakasvitswa kudare hunoratidza kuti muzvare mbaiwa munhu anogara achipara mhosva dzakadai, zvakazopa kuti mutongi wedare raMajor Street avati vanogara vachipara mhosva dzakadai. Asi gweta ranga rakamirira hurumende panyaya iyi, vaMichael Reza vati muzvare mbaiwa munhu ari kupomerwa zvakare mhosva yekuda kuuraya vachiwenga pavairwara vari muchipatara chekusouth africa gore rapera. Saka nokudaro vati kurova kwavanoti vakaita mushandi wavo muzvare Delight Munyoro kunoratidza kuti munhu anoda zvemhirizhonga. Amai Mutetwa vati hazvaikwanisika kuti muzvare mbaiwa varove muzvare Munyoro mbama sezviri kutaurwa nehurumende, sezvo vakakuvara maoko kubudikidza nekuputika kwakaita bhambu kuwhite city stadium pamusangano waiitwa nemutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa nevatsigiri vavo muna 2018. Zvataurwa navareza zvapikiswa naamai Mutetwa avo vati hapana humbo hwekuti muzvare mbaiwa vakapara mhosva yekuda kuuraya murume wavo sezvo nyaya iyi isati yatongwa vakabatwa nemhosva. Mutongi wedare amai Erica Ndewere vatura mutongo wekuti mutongo wedare reMajor Street uyu usendekwe parutivi vachiti muzvare mbaiwa havanganzi vagare mujeri sezvo vasina kubatwa nemhosva yekuuraya murume wavo iyo yavakatopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Amai Ndewere vati muzvare mbaiwa vabhadhare madhora chiuru nemazana mashanu ari maRTGS semari yechibatiso uye kuti vazvipire kumapurisa epabhorodho kamwe chete pamavhiki maviri uri musi wechishanu, uye kuti vagare pa 64 Folly Jones Crescent kuGlenlawn, uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi panyaya iyi. Mutungamiri wetajamuka vapromisi Mukwananzi vati mutongo wakanaka waturwa nedare asi vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa muzvare mbaiwa navachiwenga.
Ndozvishoropodza zvikuru kuti makurukota ehurumende neenyika anotora masimbawo ehurumende votanga kushandisira vanga vakadzi vavo kana mhandu dzavo dzisinei nezvemutemo wenyika. Ndozvatiri kuona zvinonyanyoitika pakati pavachiwenga nembova mudzimai wavo. Asi izvi tinoona sekuti zvinhu zvichavanetsa kumberi nekuti hazvisi zvinhu zvakanaka. Zvinhu chimwe chese chakaipa pane chachichabuda chete chizoshungurudza iye wacho anga achichiita.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimbabwe Activists Alliance muzvare Linette Mudewe vati kunetsana kuri kuita vachiwengana muzvare mbaiwa hakufaniri kushungurudza vana.
Tinoda kuti panyaya iyi zvakanakira vana ngazvive izvo zvinoitwa, kwete zvekuti nekuti vachivengwa ndiVP vanofanira kunzinga vashandise masimba kuti vatore mwana, kwete kuti Mary because mudzimai ngaanzi ngaagare nevana just because she's a woman. Akakodzera pakati pevanhu vaviri vabereki vaviri ava ngaave iye anopiwa kuti agare nevana.
Mapepa ari pamberi pedare anoti muzvare mbaiwa vakarova muzvare Munyoro musi wa28 ndira pachikoro cheHellenics muHarare pavaida kutora vana vavo asi muzvare Munyoro vakarambira navo. Izvi zvakaitika mushure mekunge dare repamusoro rainge rapa muzvare mbaiwa mvumo yekugara nevana vavo zvichitevera kurambana kwavari kuita navachiwenga. Izvo zvakazokonzera kuti vachiwenga vapikise mutongo uyu kudare reSupreme Court. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare muzvinabhizimusi ane mukurumbira vaGenius Kadungure avo vanozivikanwa nezita rekunzi Jinimbi vanyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakapinza munyika motokari yavo yemhando yepamusorosoro gore rapera zvechikiribidi mushure mekudzikisa mutengo wemotokari iyi. Mapepa ari pamberi pedare anoratidza kuti vakadungure vakadzikisa kukosha kwemotokari yavo pavakasvika pamuganhu wenyika kuBait Bridge kubva pamamiriyoni matatu nezviuru mazana zvemarands kusvika pamiriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe. Vachuchisi venyaya iyi vanoti vakadungura havana kutaura mari yechokwadi pavakapinza motokari yavo yemhando yeBentley yavakatenga kuSouth Africa. Hurumende inoti vakadungure vakabhadhara mari inoita zviuru makumi masere nechimwe chete zvemadhora ekuAmerica kuti motokari yavo ipinde munyika, zvakaita kuti hurumende irasikirwe nemari inodarika zviuru makumi mashanu nezvisere zvemadhora ekuAmerica. Vakadungure vanzi vadzoke kudare musi wa20 kukadzi, uye gweta ravakadungure vaJonathan Samukange vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.